kutora anhu hauna mhosva yavatara kungozi nekuti unotaura mashoko kuti demonstration rinobvumidzwa pamutemo kwakutonzi kuvharirei
saka maa muchibatwa zvakasiyana here nemabatwo ari kuitwa muasungwa kumajeruko
kumajere kwatinoga munogara kasembera dzeumwena kuti umwe musoro wakatarira ukomo musoro wakatarira ukomo kana woda kudochinja kuti wotanga watosumuka hakuna chakanaka hapana chakanaka chikafu hakuna vanhu vari kumajere vari kununga zvito nemuromo vari kutambudzika chaizvo
kunze kwezvamuri kutaura izvi mune kumukushungurudzwa here kwamakaitwa muri muusungwa
chokutanga kunosungwa ikoko kutoshungurudzwa musati maenda kujere mukomajonga ndoda kuti muzive kuti unotanga waenda kupolisika paharare senro apolisi kutaura kuno kudai kumasales hakuna kana drop remvura hakuna so kana nzvimbo ikavesina mvura mucherechedzo wekuti nzvimbo iyo haina utano mumasewo mato hamuna chakanaka nzvimbo isina mvura nokuti musungwa anobvumidza kugeza zvino yakasina mvura anogeza nei tobva ipapo kwakuenda kurimandi kwacho munofanira kugara vanhu 30 munogara muri kuma120 vakatsikiriana sembeva dziri mumwena haisiri nzvimbo yekuti vanhu vange vachigara nokuti kana munhu atinga asati atongwa ka ivinje munhu atongwa anokodzere kugara panzvimbo yakanaka
saka maa muchikwanisa sei kurarama munzvimbo yakadaro nezvese zvamuri kutaura zvekuomerwa izvi
kutongorarama mwana maekupe panenge pakaoma ka unenge usina opthoni kana unenge wangodzikidao ende kwatinga wavharigwa kunoziva majereda kwavatovharigwa wavharigwa chero munhu akasva unotongoroonekwa mangwana chero akarwara unotongoonekwa mangwana ndochimiro chiripo
saka zvese zviri kuitika izvi zvinokusiyai papi murwendo rwenyu rwokurwira utongo hwejekerere
ta zvakanaka mukomajonga zvese zviri kuitika izvi zvodotisiya takatosimba chaiko nokuti chinangwa chevanhu ava ndechokuti kavatinge vakusunga kudai kuti vanhu vanyarare ndova kuti inditi inini vana vezimbabwe nhatirambei tichifamba nhatirambei tichitsigira purezidendi wevanhu baba vachamisa nyaya yekusungwa kuri kutiwa vanhu nyaya yekuiswa kumajere kuda kuti vanhu vadududze vanhu vadzokere kumasure isi ngatirambei takashinga kubatana kwedu senyika tinozvitunungura sevanhu vezimbabwe tichagunditsirwa neyekusungwa tichagunditsirwa